This is Studio 7 for Zimbabwe, coming to you live from the Voice of America in Washington.
Ino is Studio 7. Nepenyuro yenya dzirikuitika muZimbabwe. Tirikutepenyura tiri pamuzinda we Voice of America uri muWashington DC.
Le is Studio 7. Umsakazo olipa izindaba zeZimbabwe. Sisakaza singapha e Voice of America ese Washington DC.
Manera akanaka vatereri, tinosangana zvakare manera anasi uri musi wechishanu gunyana 4, 2015. Makateerera kuStudio 7 nepfenyero yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ndini wenyu Jonga Kandemiri ndichiti ezvinoi zviri muchirongwa chedu chanhasi. Munyori mukuru United Nations vaBan Ki-moon nhasi vadoma chizvarwa chemuZimbabwe muzvare Fadzai Gwaradzimba kuti vave mutevedzeri wemukuru anoona nezvekuchengetedzwa kwerunyararo.
Nhasi mutongi wekuchiredzo vamuona kuti mukomana akasungwa zvisiri pamutemo uye akarohwa achisungwa. Zvinova zvinhu zvisingakurudzirwi nebumbiro remutemo, saka apuwa mari iyo mujajimendi inoita $550.
Mukuru wemapurisa vaAugustin Chiuri negurukota runoona nezvemukati menyika vaIgnatius Chombo vanonzi nedare varipe mumwe mugari wekuChingwizi akatyorerwa kodzero dzake nemapurisa.
Ndofunga Ministry of Education yatoparara nekuti ndodavira kuti kana saizvi zvanga zviri zvozofanira kunge zvichiitwa, Ministry of Education yacho ingadai iri involved. Ndochekutanga. Chepiri ndechekuti temu ino iyi itemu iri very sensitive and haisi process inopera one day.
Bazi Republic Service Commission roverenga zvakare varayiridzi muzvikoro kutanga nechipiri. Zimbabwe yotamba neGuinea mumakwikwi eAfrica Nations Cup nemusi wesvondo. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichiuya kwamuri ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Munyori mukuru weUnited Nations vaBan Ki-moon nhasi vadoma chizvarwa chemuZimbabwe muzvare Fadzai Gwaradzimba kuti vave mutevedzeri wemukuru anoona nezvekuchengetedzwa kwerunyararo. Muzvare Gwaradzimba vari kutora chigaro chakasiyiwa namuzvare Mbaraga Garasabwe wekuRwanda. Muzvare Gwaradzimba vanonzi vashandira United Nations kwemakore anodarika 25. Mukuru wemapurisa vaAugustin Chiuri pamwe negurukota rinoona nezvezvinoitika mukati menyika vaIgnatius Chombo vanzi nedare varipe mumwe mugari wekuChingwizi. Hanzi nedare akashungurudzwa pamwe nekurwadziswa nemapurisa paakasungwa gore rapera. Mutori wedu wenhau Thomas Chiripasi anoti panyaya iyi.
Mutongi wedare raMajor Street rekuChiredzi vatafadzwa muhlanga. Nhasi vatura mutongo wekuti vaChiuri navaChombo vabhadhare mugari wekuChingwizi vaZulu Jinya mari inoita madhora $550 zvichitevera kusungwa kusingakodzeri pamwe nekushungurudzwa kwavanonzi vakaitwa. VaJinya nevamwe vagari vekuChingwizi munharaunda yeMwenezi mudunhu reMasvingo vakasungwa gore rapera vachipomerwa mhosva yekukonzeresa mhirizhonga. Pakanzwikwa nyaya iyi mudare, dare rakanzwa kuti vaJinya vakarohwa zvakaomarara nemapurisa vari muusungwa. Mushure mekuongorora nyaya iyi, dare rati vaJinya vabhadharwa kushungurudzwa nekurwadziswa kwavakaitwa nemapurisa. Rimwe remagweta ari kumirira vagari vekuChingwizi ava, amai Pegita vaGadza, vaudza Studio 7 parunhare vari kuChiredzi kuti vafara zvikuru nemutongo waturwa nedare.
Nhasi mutongi wekuChiredzo vamuona kuti mukomana akasungwa zvisiri pamutemo uye akarohwa achisungwa. Zvinova zvinhu zvisingakurudzirwi nebumbiro remutemo, saka apuwa mari iyo mujajimendi inoita $550.
Amaita vaGadza vanoti mutongo wedare aratidza kushushikana zvikuru mumutongo wake nekurohwa kwakaitwa vaJinya vari muusungwa.
Mutongi wedare vatarisa kusafara kwazvo nemabatirwo anoitwa vasungwa nemapurisa vachitaurawo kuti hakuna munhu ari pamusoro pemutemo.
Zvichakadai, amaita vagadza vati upenyu hwevagari vazhinji vekuchingwizi huri munjodzi sezvo mvura yave pedyo kunaya.
Magariro akaita vanhu vekuchingwizi anopisa tsitsi chaizvo. Tichitarisira kuti kodzero dzavo sevanhu chaidzo dzepekugara hadzisi kucherechedzewa. Vanhu vava negore vakangogara vakamirira kuti zvichida tichapuwa pamwe pokuti tingagara. Pavariko zvino hapasi kutombonzi ndepavo, vari kunzi vachabviswa futi vopuwa pamwe.
Vanhu vakawanda vakasara vasina pekugara nechekudya zvichitevera mafashamo emvura akaitika kudhamu retokwe mukosi muna kukadzi wegore rapera. Studio 7 haina kukwanisa kubata vachombo navachihuri kutinzwe divi ravo panyaya iyi sezvo nhare mbozha dzavo dzange dzisiri kudayirwa. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Thomas Chiripasi.
Vagari vemuhulawayo vanosvika zviuru zvishanu vanonzi varatidzira migwagwa nhasi vachishora kanzuro yeguta ravo nekuda kuisa maprepaid water meters mudzimba dzavo. Kuratidzira uku kwanga kwakarongwa nemasangano akazvimirira oga. Mutungamiri Nkomo weStudio 7 abata mumwe wevanhu vanga vachitungamira urongwa uhu, vaMeli Dube, kuti tinzwe zvizhinji.
Nhasi tanga tine zvaunga zvevanhu zvanga zvakasangana muguta remubulawayo zvichimacha, vanhu vachimacha vachiratidzira nerunyararo vachibva paCity Hall Car Park vachienda iko kuStanley Square. Vanhu ava vanga vakawanda chaizvo, vanhu vakuru, vanhu vacheche, chembere, mayouth vese tanga tinavo vachiratidzira ivo kuti havafari nemabatirwo akaitwa nyaya yemaprepaid water meters, kuti kanzuro yavo yakangomuka umwe musi ichiti iyo yakuda kuvaisira maprepaid water meters. Chirongwa chacho ichocho havachidi zvachose because chinovaunzira zvirwere, chinovaunzira kutambudzika kwakawandisa. Havana mabasa, mavenda ari kutatanidzwa mumastreet, havasi kuda chirongwa chacho ichocho.
Vekanzura makwanisa kusangana navo here kuvapa zvinyunyuto zvenyu?
Vekanzuru tasangana navo kakawanda. Takatosangana navo kakawandisa chaizvo tichivapa zvakasiyana-siyana. Takatombovapa mapetishini, takavapa even mapolicy, maalternative policies. Takanyora tichivapa, tichisangana navo pamisangano, tichionesana. Asi takaona isusu kuti pane nyaya isingabudi zvakanaka, pane kunyeperana kuripo, kuti makanzuru anoti taakurivhesa chinhu ichi achitaurira vanhu. Patakadzokera mukanzuru muchambers otangazve oti hatiri kuenderera mberi nechironga ichi, asi isusu takasangana akazvimirira oga because tinayo information yacho. Takaenda tikaudza vanhu and vanhu vemubulawayo vati aiwa tazviona, tatenda kuti mationesa nyaya iyi and hatisi kuzobvuma zvachose, hatisi kuzozorora kusvikira vadini vamira chirongwa chavo ichi.
VaMeli Dube ndemumwe wevanhu vanga vachitungamira urongwa hwekuratidzira kwevagari vemubulawayo pamusoro pemaprepaid water meters. Vanga vachitaura naMutungamiri Nkomo weStudio 7. Studio 7 aina kukwanisa kutaura nameya weguta iri vaMartin Moyo. Zvichakadaro, mutauriri wekanzuro yeHarare vaMichael Chideme vanoti kanzuro haisi kuzorega kumira kuvharira vagari vasina kubhadhara mitero mvura. Dare repamusoro rakambosendeka parutivi nyaya yainge yakwidzwa nevagari yekuti mvura ikodzero iri mubumbiro remutemo isingafanirwe kuvharwa. Blessing Zulu abata vachideme kuti tinzwe zvizhinji.
Ichi chirongwa chatinacho seguta chekuti tinobudikidza nekuti mvura kuti izenge ichipinda mudzimba dzevanhu panofanira kunge pashandiswa mari yekuichenesa nekuitakura kuenda kudzimba. Mari iyi inofanirwa kubva kuvagari kubudikidza nekunge vashandisa mvura. Zvichireva izvo kuti munhu wese ashandisa mvura yemuHarare ngaaibhadhare. Kana uchishandisa mvura usingaibhadhare, munhu anenge achifunga kuti ari kumubhadharira ndiani? Haungadyi chingwa mumba mako usina kuchitenga. Zvakafanana nemvura, haungainwi usina kuitenga. Saka isusu tiri kuti aiwaka vanhu ngatibhadharei mvura kuti tirambe tiine mvura. Vanhu vakasabhadhara mvura, zvinoreva izvo kuti rimwe zuva tichangomuka muHarare musina kana donwe remvura mumapombi. izvi zvinozokonzera zvirwere. Programu yatirikuita iyi ndeyekutodzivirira zvirwere, inoziya pachirungu prevention is better than cure. Tiri kutotraya kudzivirira zvirwere nekuti mari yemvura idzoke kumvura, ishande kumvura.
Asika ivo vagari vari kuti mukasavawanisa mvura, zvirwere zvakaita sana cholera nemanyoka zvinogona kudzoka zvakare muguta.
Mvura iyoyo yavaroda kuwaniswa inenge yabhadharwa nani. Panofanirwa kunge paine munhu anobhadhara mvura iyoyo. Ende panyaya iyi vagai ndo vanofanira kutobhadhara mvura iyoyo nokuti inge ichizobuda mumapombi avo.
Vamwewo vari kuti kune dzimwe nzvimbo mvura yacho haisi kubuda asi vanongopuwa mabhiri.
Aiwa. Mvura munomarare zvinozikanwa kuti mvura haikwanire vanhu vese varimo. Ndokusaka tine chirongwa chiri kuitwa kuMorton Jeffrey chekuvandudza chiteshi chinogadzirwa mvura.
Vanga vari mutauriri wekanzuro yeguta reHarare vaMichael Chideme, vanga vari parunhare muHarare makare naBlessing Zulu weStudio 7. Hurumende yazivisa kuti ichange ichiverenga varayiridzi pamwe nevana vechikoro muzvikoro zviri muMbare neHatfield mudunhu reHarare kubva musi wechipiri gunyana 8 unowe musi uchavhurwawo zvikoro. Basa iri rinonzi rinenge richiitwa nevashandi vePublic Service Commission avo vanenge vachishanyira zvikoro izvi. Tsamba yakabva kubazi rezvedzidzo ichienda kuvatungamiri vezvikoro uye yakasainwa nevanonzi amai eincube musi wa31 Nyamavhuvhu iri mumaoko estudio 7 inoratidzawo kuti vashandi ava vachange vachishanyira zvikoro zvose uye munhu wese anofanirwa kunge achiwanikwa ari panzvimbo achiita zvaanotarisirwa kunge achiita. Tsamba iyi inotiwo vashandi ava vachatarisa kuzvinhu zvakaita semabhuku anosainwa nevarayiridzi zuva roga roga pavanotanga basa kana kupedza basa, vana vechikoro kuti varipo here nezvimwe zvakawanda. Asi danho iri rinonzi raunza ukasha kubva kusangano reProgressive Teachers Union of Zimbabwe kana kuti PTUZ, iro rinoti rinoona danho iri senzira yekuda kushungurudza varayiridzi. Munyori mukuru wesangano iri vaRaymond Majongwe vanoti sesangano havasi kuzoshanda pamwe nevashandi ava. Hurumende yakatanga chirongwa chekuverenga vashandi vayo pamabasa senzira yekudzura nayo vanhu vari kunzi vari kunokora mari vachinzi vashandi asiyo vasiri kuswera vari pamabasa. Ngatinzwei hurukuru yataita navaMajongwe pamusoro penyaya iyi.
Isu tiri kuti ndofunga Ministry of Education yatoparara. Nekuti ndodavira kuti kana dai zvanga zviri zvozofanira kunge zvichiitwa, Ministry of Education yacho ingadai iri involved, ndochekutanga. Chepiri ndechekuti temu ino iyi itemu iri very sensitive. Voenda muzvikoro vodisrupta kudzidza, vodisrupta kudzidza kwevana, ende haisi process inopera one day. Hurumende yazoona kupi mari iyoyo yavakudai kuchapanya vachipambadza vachiita zvinhu zvisina nebasa rese. Isu tiri kuti setrade union maitiro aya maitiro ari kuda kuita udzvanyiriri, maitiro evanhu vari kutsvaga utamugate, maitiro euroyi nepamusana pekuti kana vari vanhu vane zvavari kuita sei zvisingatorwi negwara rekuti zvinonyatsoitwa zvakanaka. Vanhu vanotori nechinangwa chekuimplimenta plani yekudzinga vanhu nenotice. Mutemo iwoyo watanga tichiti ndeweudzvanyiriri, ndowauya nawo kucivil service. Sei vari kuuya kueducation, ngavaende kuministry of youth, ngavaende kumasoja, ngavaende kumapurisa, ngavaende kuintelligence, vadzinge vanhu vasingashandi ikoko, kwete kuti nangananga nematicha avanoziva kuti hakuna maghost worker.
Saka imi sesangano muchashanda pamwe here nevanhu ivava kana kuti kucooperata?
Hatibatani kana vanhu vari kusakura vasingatiudzi kuti chavari kurimira imomo chii. Nepamusana pekuti ini ndikanzi paita vanhu vari kurima munda mangu, vari vanhu vari kuuya kuzodyara zvibaya mahure nesosori, ndinonoparticipeta here? Hatiiti izvo.
Asi imi hamuzoonekwa here sekunge mune zvamuri kuvharidzira kana mukaramba kushanda pamwe chete nevanhu?
Tikati isu hande kumba dzemapasta ese tichiti vhura wadhiropu yako tinautsvaga mbaje, toenda kumba kwevanhu vese veRoma vhuramba mako tinautsvaga kuti hamuna zvinhu zvakabiwa here. Nyange usakava unozvibvumirei, ngavatange vatiudza kuti chavakonzera kuti vaite izvi chii. Isu tiri Apex Council, isu tiri matrade union ari registered the government, sei vati kuti involva.
Vanga vari munyori mukuru wePTUZ vaRaymond Majongwe vari parunhare muHarare neStudio 7.
Makateerera kunefenyuro yenyu ye Studio 7 tiri kutefenyura tiri pamuzinda we Voice of America uri muWashington DC. Munokwanisawo kutinzwa padande mutande redu repa internet rinoti www.voashona.com. Zvakare website yedu www.voashona.com.
Tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Bazi rinoona nezvevapoteri pasi rose reUnited Nations rinoti United Nations Commission for Refugees riri kukurudzira nyika dziri mugungano reEuropean Union kuti dzitore vapoteri vanosvika zviuru mazana maviri vari kutiza hondo kuSyria nedzimwe nyika dzisina kugadzikana. Vanhu vakawanda vari kufira mumvura vachiedza kutiza hondo. Mapurisa emuThailand anoti murume akasungwa pedyo nemuganhu wenyika iyi neCambodia handiye akateya bhambo rakauraya vanhu makumi maviri muBangkok. Asi mapurisa anoti ane chekuita nevanhu vakaita izvi. Ongororo yakaitwa nerimwe sangano rakazvimirira iri kuratidza kuti chipatara chemuTexas chakarapa mushakabvu Thomas Eric Duncan ainge abva kuLiberia achirwara neEbola chainge chisina kugadzirira zvachose kurwisa chirwere ichi. Ongororo iyi yati iri kushamiswa kuti sei vaDuncan vakabudiswa muchipatara vachirwara. Bato reMDC inotungamirwa navaMorgan Tsvangirai rinoti richaita mhemberero dzaro dzekusvitsa makore 16 nemusi weMugovera kunharira Business Center kuChivhu. Mukuzeya nyaya iyi, Blessing Zulu weStudio 7 abata munyori mukuru webato iri vaDouglas Mwonzora.
Musi wa 12 September kunharira kumashonaland east uko kudhuze nekuchikomba nyenge tiri chipemberera 16 years bato revanhu ravambwa. Bato reMDC rinova richatonga Zimbabwe, rinova bato rekuti vanhu vanofara naro uyezve vanovimba naro.
Zvii zvamungati zvakakosha zvikuru zvakaitwa neMDC kubva zvayaumbwa?
Muna 2008 vana veZimbabwe vakapa vaTsvangirai masimba okutonga Zimbabwe pavakahwina presidential election. Vakazobirirwa navaMugabe, asi vaTsvangirai vakapinda muhurumende yemubatanidzwa vachipindira zvinhu zvitatu neMDC. Chekutanga taipindira kugadzira upfumi hwevanhu. Zvechokwadiwo patakapinda ndopakatanga kutaurwa chirubu chekuti $42, ndopakatanga kusanduka zvino upenyu hwevanhu veZimbabwe hukanaka kudarika pane zvavakanga vakaita. Chechipiri takapinda kunopedza mhirizhonga. Mhirizhonga takasvika paine nyaya dzemabhesi dzekupondwa kwevanhu, asi patakapinda muhurumende zvakadzikira izvozvo. Chechitatu takapindira kugadzira bumbiro remutemo weZimbabwe. Tikagadzira bumbiro iroro riripo iko zvino, bumbiro redu rakanaka risina zvaro hurumende iri kutedzera. Saka isu seMDC takaita 3 out of 3. Patanga tiri muhurumende upenyu hwemwana weZimbabwe hwanga hwakatosiyana. Tanga tisingadzinge vanhu mabasa, tanga tisinganyime civil servants mari, vanhu vaihora mari dzavo nenguva yavanofanira kuhora mari iyoyo.
Asi vamuuka vanoti makore 16 vaTsvangirai vachingotungamira bato iri vasati vahwina sarudzo dzekuti vatungamire nyika makore akawandisa zvekuti pakuda mumwewo mutungamiri mutsva.
Hazvina huchenjeri kuti muri pakati pehondo mobvisa komanda wacho.
Vanga vari munyori mukuru weMDC vaDouglas Mwonzora vari parunare muHarare naBlessing Zulu weStudio 7. Apo zvinhu zviri kuramba zvichioma munyaya dzezveupfumi munyika, nhamo yave kurova vanhu vemarudzi ese munyika kusanganisira varungu nevamwe marudzi avo vaionekwa nevanhu vasingabatwe nenhamo. Ivan Chifera anotipa nyaya inotevera.
Kuvarungu vakawanda kugarika yave manyautsa mukanwa chembere kurota ichiyamwa kare zvaitoera kuona murungu kana mukaradhi achipema. Izvi zvaiva chisionekwe umandaro hwamai kana vatema vane mari vaibva vatonzi varungu. Asika vakuru vanoti chisingaperi chinoshura. Mazivano handi zvinhu zvichashamisa kuona murungu kana mukaradhi achipema mumugwagwa, sezvo vanhu ava vave kukangwa nenhamo sezviri kuitwa vatema munyika. Pari zvino vamwe vavo vave kugara misha inogara vazhinji nekuda kwekuoma kwaita upenyu, uye vavewo kutandarira mumabhawa nedzimwe nzvimbo idzo vange vasingaonekwi apo zvinhu zvaive zvakanaka. Mumwe wevanhu ava ndava Kenneth Rowan, vanhu vamukaradhi avo vanogara musha weveruzhinji wemucheke mumasvingo. VaRowan vanoti kunyange hazvo vamwe verudzi rwavo vachigara mumisha inogara vane mari vanongotamburawo sevatema.
Tine zhara, vanhu vese vane zhara, ende marendero edzimba, rentals vanhu vana mari kubhadhara dzimba, marendals havana zvikwereti chete zvevanhu vese dzimba dzose havana mari.
Vanoti vane hama dzavo dzinogara dzakawanda pamba imwe chete, uye vanoti manyepo ekuti vatema chete ndivo vari kutambura munyika. Vanoti vari kupona nehwakungwaku sezvo mari yavo yemuzhandigere isiri kuuya zvakanaka.
Mari yangu yepenyu inombodambuka dambuka wemboya mbika yauyi imbouya nouyi mari yacho. Mari yepenyu yauye different pensions. Local government inombouya yauyi.
VaRowan vanoti zvakakosha kuti masangano anopa rubatsiro rwechikafu nembatya asasiye varungu nemamwe marudzi sezvo vari kutamburawo sevatema. Mumwe wechichena Kevin Oliver wekuchitungwiza ane makore makumi matatu nemashanu ekuberekwa akatombobuda mubepanhau achiti anoita basa reuhwindi kuti awane chouviri. Oliver anoti inherera sezvo vabereki vake vakafa nekuda kwedoro kuti vakanganwe nhamo yainge yavawira. Mumwe murungu asina kuda kudomwa nezita uyo anorarama nokutengesa mabhanzi mugwagwa kumasvingo audza Studio 7 kuti hapana chinoshamisa pane zvaari kuita sezvo ari kuita zviri kuitwa neveruzhinji munyika. Anoti haangaregi mhuri yake ichifa nenzara nekunyara kutengesa mugwagwa nekuti murungu. Asi mumwe wemurungu anogara kwaRunde ati anonzi John Kesten ati akazvipira kubatsira varungu kana vatema vanotambura munyika.
Pari zvino hatikwanisi kubatsira munhu wose, asi tiri kuedza neposo patinogona kuti tibatsirewo vamwe.
Shamwari yavaKesten Yan anotiwo kunyange hazvo zvinhu zvakaoma munyika ari kufara kuti hurumende iri kuita chirongwa chekusimudzira upfumi cheZim Asset.
Ndiri kufara kuona kuti ndofunga kuti Zim Assets iyo inogona kusumudza nzvimbo iyo, ndofunga.
Ati anovimba kuti chirongwa ichi chichasimudzira upfumi nekuwanisa vanhu mabasa kuti vanhu vemarudzi ese vagare zvakanaka munyika. Varungu vazhinji vakatorerwa mapurazi nehurumende vave kugara mumadhorobha umo vari kutambura nenhamo. Uye kazhinji kazhinji varungu nevemamwe marudzi asiri vatema havawani rubatsiro kubva kuhurumende nemasangano anopa rubatsiro sezvo vachitorwa sevanhu vakapfuma. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Ivan Chifera.
Mashoko anotevera anoburitsa pamire hurumende yeAmerica. Sechiratidzo chekuti United States iri kuda kubatsira nyika dzemuAfrica mukudzivirira ugandanga, mamiriyoni emadhora ari kupiwa kune vanenge vaino ruzivo pamusoro pevakuru vatatu vechikwata chemagandanga chemusomalia cheharakati Shabab al-Mujahidin kana kuti al-Shabab, icho chinodyidzana neAl-Qaeda. Varume ava vanoti Yasin Kilway, Abdikade Mohamed Abdikade uyo anozivikanwa zvakare sa Ikrima, pamwe naJafar uyo anozivikanwawo zvakare saAma. Chikwata ichi icho chakaiswa pazvikwata zvemagandanga mugore ra2008 chinotonga nzvimbo zhinji kuchamhembe pamwe nepakati peSomalia, uye ndicho chakakonzeresa kufa kwezviuru nezviuru zvevanhuwo zvavo vemuSomalia, vanhu vanorwira kodzero dzevanhu, vashandi venyika dzekunze vanobatsira, vatori venhau nevanhuwo zvavo, pamwe nemauto anochengetedza runyararo eAfrican Union ayo ari kubatsira mukuedza kuunza kugadzikana pamwe nebudiriro mudunhu iri. Vamwe vanhu vakatiza misha vachienda muhupoteri nekuda kwemabasa echikwata ichi. Kubvira mugore ra2006 al-Shabab yaita kurudziro yemhirizhonga kusanganisira kubhomba pamwe nevanhu vanozvisungirira mabhambu vachiurayisa vanhu. Muna chikunguru wegore ra2010 Chikwata ichi chakaronga pamwe nekubomba muguta reKampala muUganda uko kwakaurayiwa vanhu vanodarika makumi manomwe kusanganisira chizvarwa chemuAmerica. America inovimbisa kuti mashoko ose ane umbowo hwechokwadi achaongororwa uye mazita evanhu vose vachapa umbowo kana mashoko acharamba akachengetedzwa asingaburitswe. Kana zvichiita, United States inoti yakagadzirira kuchengetedza vanhu vane umbowo ava kuburikidza nekuvabvisa munzvimbo dzavari kugara pari zvino vachiiswa kune dzimwe. Aya anga ari mashoko anoratidza pamire hurumende yeAmerica. Munhau dzedu dzemitambo. Vatsigiri venhabvu muZimbabwe havasi kutarisira chimwe chinhu kunze kwekukunda apo chikwata chavo chiri kupinda munhandare nemusi wesvondo mumutambo wavo we-2017 Africa Cup of Nations neGuinea. Mutori wedu wenhau dzemitambo Michael Kariati anotipa nyaya iye.
Kubva kuna Zambezi kusvika kuna Limpopo, vatsigiri venhabvu vari kutarisira kuita mhemberero pachapera mutambo wavo nemasili National, ayo ari kutatarika munzira yekuenda kuma-2017 Africa Cup of Nations. Veruzhinji vari kufara zvikuru nechikwata chakaunganidzwa nemurayiridzi wavo Kalisto Pasua zvekuti vashoma-shoma vanofunga kuti chikwata chavo chingadamburwe musi uyu. VaModekai Musanhu vanoti chikwata chemaWarriors chine mongo zvekuti vari kuona Pasua achikunda zvekukwanisa kuendesa chikwata ichi kumafainari emuAfrica iwaya.
Zimbabwe inotofanira kutokwalifaya nakochi watina Pasua nemaplayers ari kutiunzira kutarisira Pasua kuti abvana ndichiendesa kumberi.
Pasua uyo ari kuvimbisa zvekaro mufaro mukuru akadaidza vatambi vese veZimbabwe vane mukurumbira mune dzimwe nyika kusanganisa Nyasha Mushekwi, Knowledge Musona, Kama Billiard, Costa Namuenesu, Cuthbert Malajila, Matthew Rusike pamwe nemutungamiri wevatambi ava Willard Katsande. VaIsaac Maheya avo vanoti hapana chimwe chikwata chavanofarira munyika kunze kwemaWarriors vanoti hapana chiri kubuda muRufaro Stadium kunze kwekukunda.
Kuhwina takatokutarisira ende tichatokutora kuhwina ikoko.
Mubati wehomwe wechikwata cheCapes United vaMorton Dodzo vanoti maWarriors ari kupiwa shungu nezvakawanda kusanganisa kuti vari kutamba pamusha apo vasingadi kukundwa zvachose.
Pane zvinhu zvakawanda zviri kuita kuti wanga waine pfungwa dzakatarisira chaizvo. Naizvozvo ndinoona vachitamba neshungu nesimba rekuti tichatohwina.
Asi mumwe mutsigiri weDynamo Blessed Mutanga vari kupokana nezviri kuonekwa neveruzhinji vachiti ivo kunonoka kupinda mukamba kwemaWarriors kuchavarovesa.
Problem ndiitika chikwata chikunonoka kuseshe. Ndonye yatikurowerwa vakomana vasikuri igurupa very fast. Tinogona kuita draw.
Zvakamira zvakadai, vanotungamira nhabvu veZifa vaona kukosha kwakaita mutambo uyu zvekuti vari kuda kukwezva chaunga kuti chiuye muRufaro Stadium. VeZifa havana kupamidzira mari yemuripo wepagedhe vachitiwo veruzhinji vachabisa mari inoita iyo madhora matatu chete kuona mutambo wakakosha uyu. Vanoda kugara panzvimbo inodhura yeVIP vachabhadhara ivo madhora gumi chete. Pari zvino maWarriors akaenzana neSwaziland iyo ine mapoints matatu zvekare. Guinea neMalawi hadzina kana point imwe chete. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Michael Kariati.
Muchirongwa chedu chelive talk na 8:30 PM tiri kutarisa mashoko emutungamiri webato rinopikisa reMDCT vaMorgan Tsvangirai ekuti vanhu varatidzire kuti munyika muuye shanduko. Kana muchida kupinda muchirongwa ichi, tumirai matext message panhamba inoti 001-202-465-0318. Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa misoro yenhau dzanhasi. Mukuru mukuru wemapurisa vaAugustine Chihuri negurukota rinoona nezvemukati menyika vaIgnatius Chombo vonzi nedare vari pemumwe mugari wekuChingwizi akatyorerwa kodzero dzake nemapurisa. Bazi Republic Service Commission roverenga zvakare varayiridzi nevana vechikoro muHarare kutanga nechipiri. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi, tinovimba kuti muchange minesu zvakare mangwana anokuonekai nemufaro. Ndini Jonga Kandemiri ndichitimurara zvakanaka vateereri.